Chikamu chechina chabuda na aticha kanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chino radiza makuronyera kaita sava Ewan Macmillan, vajitaura pachena kutivano shandani mtungamiru wenyika pamwenewa na vavo. Va Angel, vanu budawo vajitaura ni makuronyera, vajia adindisa kutivano kwanisa kuwarongira misangano ni mtungamiru wenyika, uye kuti anu kwanisa kushanisa ndege mtungamiru wenyika kutakura marika na goride, pasi na junoitika pavari. Va Angel, panezume zvikamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Octavia Mnangagwa uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhaume Harare nhasi, gweta rava Angel muzvinapfundo Madhuku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Ngedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera purezidendi hazvina kunaka, saka musati vaone purezidendi. Asi musavati ivo vasaona purezidendi, chingofambai navo munyatsonzwisisa kuti chii chavari kuda, asi muchitodawo kuti mutongofeyafeya pavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita. Tichidawo kuti tiprotekte zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi vezimbabwe vanomboshandisa matakitiki api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyama, hakusiri kwai vaitotaura vaitoronga zvokuti vabudise goridhe kubve kunze kwenyika.
Vamadhuku vativo kunyange vaAngel vachishanda nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Hatombozivi, vanga vachonditaurira kuti nditaure vanhu kuti hasati atombosangana nemudzimai wapurezidendi, uye haana kana mwana wemhuri yapurezidendi wakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaAngel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyora manyepo pamusoro pavaAngel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa zvicherwa, imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe, nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegavhenmendi chete, ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka, izvi hatizvitambiri, izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe neumwe zvake anoziva nzara irumba make, dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano.
Kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira, ngaichiratidza mino, ngaichiratidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, iri kupi? Toda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe wavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya, vanhu venhengo yeZANU PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende. Avo vanonzi navaAngel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZANU PF paChris Mutsvangwa vakabudawo vachitoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.